msangano uyu njuo msangano wakutanga pale msangano mishi ya chanja nema kanzola madoroba ati notunga mira sehu ziwa kwa mga ita MTC notunga mira madoroba 28 out of 32 saka tukufa mbira madoroba ya chita ura nema kanzola haya kutiba gaziri senya ya zinone za matulu au kutiba azuri mungu arare wawo ni mbure ya kakwana zina ipisiko mmasrizi migwa kwa iwa kwe 5 6 delivery ya kakwana saka chanati chita ura nema kanzola haya chua ya panda election kutiba nufana kuchanda sei zvinoitira kuti vanhu vedu vaone service yakakwana. Saka ndozva tachitaura nemakanzeras yedu.
Saka ivo vatambira sei chiitiko ichi?
Vafa zvikuru vanga vachitaura makanzeras kuti ndoke kutanga kudaidzwa nemutungamiri webato vachipiwa mukana wekuti vataure zvinyunyuto zvavo nezvimhingamupini zvavanosangana nazvo pakuita basa ravo.
Bato renyu muri kuti ndoriri kutungamira kanzuru yeHarare. Tinonzwa veMDC Alliance vachito vari kutungamira guta reHarare. Vanozotambira here zvamuri kutaura izvozvo kana vachiti ndeveMDC Alliance?
Vari kutungamira madhorobha vanotozikanwa kuti uone kuti bato rinotungamira here kana kuti harizuro rinotungamira. Munotarisa kuti bato rine simba rekubvisa nokuisa makanzera eripi. Ndozvinongotariswa chete izvozvo. Muchaona kuti zvatatanga izvi zvekuti paite service delivery yakakwana pave nekudyidzana kwakakwana pakati pebato nemakanzura. Muchaona kuti hore chadzikira. Muchaona zvakare kuti zvinhu zvichamira zvakanaka nokuti makanzura aya anenge apiwa gwara.
Makanzura mangani amasangana nawo vamonzura?
Ndingamuti tasangana nemajority yemakanzura. Ndofunga vatatu chete. Ndiyo vanga vasiku tapiwa tsananguro yekuti sei vasina kuuya. Umwe anga achinzi aita dambudziko kumba kwake meya vanga vari kwamutare vachiita basa ikoko. Umwe wechitatu hatichaziwe kuti papiwa explanation yekuti chiisa asi ndiwo vega vatanga tisinawo nhasi.
Tinonzwa kanzuro yeHarare iri kuti iri kukundikana kuita basa rinofanira kunge richitarisirwa nekuda kwekushayiwa kwemari. Munogadzirisa sei dambudziko rakadaro?
Ndiyo imwe nyaya huru yataka chikurukura nayo. Mari haifani kushaikwa muHarare nokuti muHarare mune mabusiness opportunity akawanda uyezve kune vanhu vane mari dzavo vanoda kushanda muHarare vachiwaka dzimba maflats vachiita farming nokuti Harare yakatenderedzwa nemapurazi eHarare yacho. Kune vanoda kutapa mweya uri kumadamp site uyawe kuti wagadzire gasi chairo chairo riyariya rekupikisa rinogadzirwa nezviri kumadamp esite ikoko yavo. Saka kune vanhu vazhinjizhinji vane mari dzavo vari kuda kuisa mari dzavo muHarare. Kutaura kuno svondo rino chete ndasangana nemainvestor anotaka matatu. Umwe wacho anga chiti vane 40 million yavanoda kupisa muHarare. Vamwe vanga vachiti vane 27 million. Umwe uyu ndianga chiti ane 15 million. Aya madhora ekuAmerica ekuti akapinda muHarare achiinvestwa muHarare munobuda mari yakawanda muHarare nemuya. Saka ndozvati kugadzisa izvozvo. Tiri kuda kutafuti chirongwa chekuti tiende kune dzimwe nyika dzinonzwisisana nesu isu sebato reMTC kuti vatibatsire nekuunza mari mumadhorobheni atinotungamira. Muchaona kuti zvikaitika izvi kwekupera kwegore rinoiri Harare inenge yasanduka, Bulawayo inenge yasanduka, Victoria Falls inenge yasanduka. Hatichadi utungamiri hwekuti tenge chingotaura chete taakuda kuita.